This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika muZimbabwe. Tilikute penyura tiripa mzinda we Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri zvita 9/2014 makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Ndakatambura tsamba ndikaisaina 31 minutes past 9 manheru. Yanga yakanyorwa kunzi panguva iyoyo nenguva isipi handisisiri mutezeri wenyika.
Amai Joyce Mujuru vanotenda kuti vadzingwa basa navamugabe. Mamwe makurukota anonzi anotsigira amai Mujuru anomiswa basa.
Yavane 23 months kuchindaori kana 110 kambani kuti owa kuti mafatauzi ne 23,000 kuendera negredi yako nekuti tinoenda rebasa mazuva edu.
Vamwe vashandi vopedza makore maviri vasina kupiwa mari dzemihoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vanoti nezuro manheru vakatambira tsamba kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti vavamisa basa. Asi amai Mujuru vanoti tsamba iyi yainge yakakanganiswa chikamu chakanyorwa chekupa chikonzero chekuvamisa basa. Studio 7 yabata amai Mujuru kuburikidza naBlessing Zulu akatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nenyaya yekuti vaida kupfuudza mutungamiri wenyika.
Kuti nhasi ndizonzi mai Mujuru vari kuda kutorera vamugabe chigaro kana kuti vari kuda kupandukira vamugabe nechisimba chekukwanisa kana kutoshandisa kana puti chaidzo kana huroyi. Ha, chinhu chiri kundipa kushushikana zvikuru nokuti inini ndinozvarwa kuimba yemapostori ezvemweya. Ndokwandakazvarwa ikoko, ndikakurira ikoko. Salvation Army ndakapinda ndiri kuchikoro. Ihistori yangu inozivikanwa pasi rese kana paine akatora. And kana tiri kumapostori atibvumirwe n'anga. Ini ndakatozotanga kuenda kuhospitari ndatove kuHoward Dam Form 2 ndokuoma kwakwakaita chipostori chedu nekusada mishonga. Saka nanhasi ndakangoramba ndakatsidzira panyaya iyoyo. Uye kwandiri vamugabe havasi mutungamiriri wangu chete. Kwandiri vamugabe vanotori baba matorera andinovaita. Saka zvinotoriwo kundishamisa nokundityisa kuti kuna anogara pasi nekudanana kwatinoitana muzano pefu pagoshaya kana mumwachete anoti mai Mujuru apa mashoko amataura aakutsaudzira ozongotsaudzira kwasara mashondo mashoma kuenda kucongress ndopanoshamisa hanzvadzi.
Asi makamboedzawo here kuti mutaurirane muri mumba pasati patanga kusimuka mhepo?
Pakatanga kutaura mai ndakataura nababa. Pandakataura navo His Excellency amai vanga vaenda kutrip yekuChina. Vakanditini kana vadzoka mai ndichaita kuti mutaure mese. Saka ndakamirira sevanhu rinove ndiro shoko and havana kuritaura tiri vaviri chete ndanovaona. Ndashamisika nenyaya yacho. Vakazoridzokorodza zvakare tiri mupolitibiro. Saka nanhasi ndanga ndichakamirira kuti ndichashedzwa kunzi mwana pane pawakataura pakati. Uye ndakabvunza ndikati kana paine pandakatadza ko makadiwo kundishedza kana kungotumawo mumwe kuti mai Mujuru wakanganisa pakati. Zvino kana uchingonzwa zvakutaurwa pamusangano wakangoungana vanhu, sesu vanhu vepolitics une unombotanga uchati madunhurirwa zvavo epolitics zvichapera. Saka ndopandaa ndakangomira ndikazoenda zvakare kuna baba mai vadzoka. Ndofunga ndakaenda musi wa 22 October. It was a Wednesday, so I remember. Tabva kucabinet ndichibvunza ndanzwa kuti ndokusamira kwezvinhu zvakanaka. The following week yanga iri cabinet zvakare uri musi wa 29. Tikabvunza futi ndanzwa kuti iwe iye zvinorazowedzerwa rekuti iwe uri kuronga nyaya yekupfuura president. Unoziva nyaya yekuuraya munhu nepfuti hunge iwe mumba mako uine pfuti. Zvandinotaura pano handina kana pfuti.
Dr. Mujuru, pane mashoko atiri kunzwa kuti makapuwa tsamba nezuro manheru yekuti hamusisiri mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Ichokwadi here?
Ndakatambira tsamba ndikaisaina 31 minutes past 9 manheru. Yanga yakanyorwa kunzi panguva iyoyo nenguva isipi handisisiri mutevedzeri wenyika. Vakataura kuti izvi vazvitaura vachitora pasection 106 1b. Saka ndakatarisa muconstitution yedu handina kuona 1b. Ndakaona paine 1 chete asi kuti pane yakanzi 2b. Handizivi kuti vaida kuti 2b here kana kuti pane imwewo constitution yavakakota.
Vanga vari vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru, vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mamwe makurukota ehurumende manomwe nemutevedzeri wegurukota mumwe chete vanonzwamiswawo basa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vadzingwa basa ava ndiva Webster Shamu, avo vange vari gurukota rezveumhizha hwemakombiyuta, gurukota ranga richiona nezvedzidzo yepamusoro amai Olivia Muchena, gurukota ranga richiona nezvemhando dzemoto vadzikamai Mavhaire, mutevedzeri wavo vamunacho Mutezo, gurukota ranga richishanda riri muhofisi mavamugabe vadidmas Mutasa, gurukota ranga richiona nezvevechidiki vaFrancis Nema, gurukota ranga richiona nezvevashandi vaNicholas Goche, pamwe negurukota ranga richiona nezvedunhu remashonaland east vasimba neuta Mudarikwa. Mumwe wevadzingwa ava vamavhaire vaita hasha pata vabvunza nezvekudzingwa kwavo.
Musi wandambowapoindiwa wakambondifunza here izvezvo? Handa kutarudzwa navanhu. Ndakatarudzwa kuconstituency kwangu nanhasi ndiri senator. President nokuona zvakakodzera nguva iyeyo kuti vandiite minister. President ndo vana masimba kuti vanozviona zvakakodzera kuti handichakwanisi kuita pita minister. He wanted to comment on authority that is invested in the president. Unoona zvichifamba izvo.
Asi vamavhaire vazotenda vamugabe nekumbovapa mukana wekushanda muhurumende yavo vachiti ivo vanoziva kuti vakaita zvose zvavaikwanisa kunyange hazvo zvinhu zvanga zvakaoma panguva iyo vasati vadzingwa.
Azvishamari ndinongotozi ini ndakati ndeivozvo muchikoro mbichana. Kana iwo ukapuwa chinhu vakati vaya vakati taenda kupuwa chakwana vakatora chiya vakapavo umwe unotama kuti pakanga uchipuwawo zvevamwe vakanga vasipo. So what comment do you want?
Zvichakadai nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano recenter for community development in Zimbabwe vaGeorge Makoni vati zvaitwa izvi zvinoburitsa pachena kuti muzanu PF magara mune kurongerana.
Indoona kuti zvanga zvichitaurika zviya zviya kuti pati iyi ine uori ine kusarongerana kwakanaka ndezvechokwadi.
Vaimbova mutungamiri wesangano revadzidzi rezinasu vaPride Mukono vati kudzingwa kwaitwa amai Mujuru nemakurukota ayo anofungidzirwa kuti ari kuchikwata chaamai Mujuru kwaakureva kuti nyaya yekuti ndiani achatora matomu kuna vamugabe haisati yatombotanga. Kudzingwa kwaitwa amai Mujuru nemakurukota aya muhurumende kwava kureva kuti vamugabe vachadoma vatevedzeri vatsva pamwe nekuvandudza dare remakurukota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
tichiri panyaya iyi vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neveruzhinji vanoti kudzingwa kwaamai Mujuru nemamwe makurukota ehurumende hakuna zvakunoreva. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya iyi.
Vazhinji vataura neStudio 7 vatiwo kudzingwa basa kwaamai Mujuru nemamwe makurukota kunoratidza simba remudzimai wavo amai Grace Mugabe, sezvo vakataura pavaita musangano yavo kumatunhu kana kuti mapeople's rallies kuti amai Mujuru nevamwe vavo vaizodzingwa basa. Mumwe mugari wemuHarare aramba kudomwa nezita anoti haafungi kuti vamugabe vaidzinga amai Mujuru nevamwe vavo basa dai mudzimai wavo asina kupinda munyaya dzematongerwo enyika.
Ini ndofunga kuti zvinongoratidza kuti kutonga kwevanhu vechidzimai sezvataratidzwa kuti mai Grace Mugabe vakagara vachida kutiwo mai Mujuru vadzingwe, asi kudira vamugabe ndofunga kuti vatirasike mbichana nekuti mai Mujuru munhu ane tingati sapoti akawanda kuvanhu.
Mumwe wemugari wemuHarare audza Studio 7 kuti zvaitika nhasi zvagara zvakarongwa uye zvinoratidza kusamira zvakanaka kwezvinhu mubato rezanu PF.
Zvinotaridza izvo kuti vamugabe nevamwe vavo vanoshanda navo vanga vagara vasingade mai Mujuru.
Muzvare Tsitsi Dhuve vanogara musha weruzhinji weGlenora vanoti varwadziwa chose nekudzingwa basa kwaamai Mujuru vachiti izvi zvaratidza kuti vamugabe vaida kubata madzimai kumeso apo vakadoma amai Mujuru semutevedzeri wavo. Vati chivimbo chavo ndechekuti vamugabe vachadoma mumwe mudzimai zvekare kuti atore chinzvimbo chasiyiwa naamai Mujuru. Mukuru wemedia center zvakare vachiongorora zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vati kudzingwa kwaamai Mujuru nevamwe vavo kuchasiya bato rezanu PF riine zinyekenyeke.
Vanhu ivava kunyanya naivowo vavice president mai Mujuru vane vanhuwo vanga vachivatsevera, vane vatsigiri vavo. Saka kana mabudisa vanhu vakadai zvinorevawo kuti vatsigiri vavo ivavo vachava nokutsutsumwa nezviri kuitika.
Amai Mujuru nevamwe vavo vari kupemerwa mhosva yekuti vaida kubvisa vamugabe pachinzvimbo zviri kunze kwemutemo, asi hapana humbowo huzere huri kupiwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Panguva iyo vamwe vashandi vari kudya mari dzavo dzekutendwa nevashandirwi kana kuti mabonus mukugadzirira zororo rekisimusi, vamwe vashandi vanodarika zana veimwe kambani inodhinda mabhuku yeMavo Stationery iri muguta reBulawayo vanoti vave nemakore maviri vasati vatambiriswa mihoro yavo. Mumwe wevashandi ava vambonisi Gumbo vanoti chinovarwadza ndechekuti vave nemwedzi inosvika makumi maviri nemitatu vasina kupiwa mari dzavo, asi iyo kambani yavo yakawana mari yerubatsiro inodarika $750,000 kubva kuhomwe yeDistressed Marginalized Funds iyo yakabatsira makambani ari kutatarika. Vagumbo vanoti vashandi vane mari dziri pakati pezviuru zvishanu zvemadhora kusvika pazviuru makumi maviri nezvitatu zvemadhora dzavasati vapiwa, zvichienderana nekuti une chinzvimbo chakadii mukambani iyi. Kambani yeMavo Stationery inonzi iri pasi pamaneja akaiswa nedare redzimhosva kana kuti judiciary management, ichitungamirwa nevanonzi vaCrispin Mwete mushure mekunge vashandi vahwina nyaya yekusabhadharwa kwavo kumatare edzimhosva, izvo zvinonzi zvaizoita kuti midziyo yekambani iyi itengeswe. Studio 7 yakundikana kubata vaMwete kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navagumbo.
Tava ne23 months tisingaori kana 1 cent kambani iri kuti owa between ma5000 ne23000 tenderane negredi yako nekuti unoenda rebasa mazuva ese. Saka vanhu vakawanda vari kuchema sterezi kezi pa23 months vanhu vakwanise kete kuora mari netikaiyo $360 vachipiwa iri mahafu hafu tinongo achipiwa $10 tinongo achipiwa 50 kana pa23 months dzese vapiwa $360.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwawo nekambani iyi zvekuti inge ichisvika pamwedzi makumi maviri nemitatu isina kubhadharai?
Vatu vari kuirani ndiwo matoki zvekuti iyo nyaya iyi iri kungoenderera kumba koti. Saka tatova ne3 years tichirwisana nekambani tioina makesi zvedu ivo apiwa yapedza kana 3 months kana 5 months isina kupinda koti. Mazivi achingofamba vashandi vachingoshupika zvakadaro vasina mari yavari kupiwa, ivo vachiti ivo havana mari romitiri yekuwa dunia asi vanhu vari kukombina vachishanda
vashandi vangani vatarisana nedambudziko irori
madepartment akangosiyana siyana asi vacho varakahwina kese vanosvika 103 asi ivo vashandi vepamavhu vanodarika 106 kana kwavasanganisa vese
saka nemamiriro akaita zvino muri kuona ramangwana renyu sevashandi vekambani rakamira sei
isusu tiri kunyanya kupomera hurumende yedu mhosva kudarika iyo impleya nekuti kana hurumende ikatiprotekta isusu sevashandi zvinhu zvese zvinogona kufamba zvakanaka saka bati hurumende aiti kutiprotekta isusu sevashandi ndiyo problemu huru yatinayo yatiri kufungidzira kuti kana zvinhu zvikaitwa raiti mutemo ukavapo ukashandisiwa zvinhu zvese zvogona kuvaraiti nekuti hasi yese makambani asingahoresi ari kuitwa nekuti havana mari kana kuti vari kukonewa romesiyo but just taking advantage yekuti hurumende yacho haisi kunyanya zvitarisa izvizvi
avanga vari mumwe wevashandi vekambani yemavho stationary vamboni Sigumbo vari parunare kuvulawayo nestudio 7 nhasi ranga riri zuva rekucherechedza kurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day masangano akawanda munyika achiti hurumende yezimbabwe inofanirwa kutora matanho akasimbarara ekupedza dambudziko reuori iri vachitaurawo pamusangano warongwa nekambani yezero tolerance wise consultants muharare mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vati uori chinhu chinourayawo nyika Transparency International Zimbabwe yatiwo Anti-Corruption Commission inofanirwa kushanda nesimba. Mashoko aya atsinirwawo navamunyaradzi chaumba veAnti-Corruption Trust of Southern Africa avanoti mabasa ehuori anyanya muZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Nyaya dzehuori muZimbabwe inyaya yekuti nechechaicho nokuti tinoona kuti mabasa evanhu vatimboti vari vanopikisa mumugwagwa vaya vaya makambani uyo kufamba mumugwagwa zvese izvi vanhu vanenge vakatarisana nekungonzi vati mapurisa achioko muhomwe saka uori iwoyu ndo wadzikisira ubudiriro wenyika chaizvo
mungati hurumende iri kuita zvese zvainofanirwa kunge ichiita here kurwisana neuori
handingati kuti iri kuita zvese zvainofanira kuita zvichienderana nemitemo yenyika nekuti tinongoona kuti apo nepapo tinongonzwa vakuru vehurumende vachishora uhori hunenge huriko munyika asi tozoona kuti kana pasvika panyaya yekuti vachiatoti muchinzwa enforcement iyaya tinongoona nguva zhinji kuchingobatwa vanhu vanenge vakaipara mhosva dzeuori diki diki asi vakuru vakuru vehurumende nevamwe vakadaro tinoonangova vachingosiyiwa saka ndo zvinotaudza kuti hurumende inenge inoshayiwa zvayo hanya nekuda kunyatsorwisa dambudziko rouri munyika
zvii zvamunoda kuona kunge zvichiitwa nehurumende kurwisana neuori
pane zvinhu zvakawanda zvatinotarisira kuti hurumende iite chekutanga inofanira kusimbisa mapazi anoona nezvekudzivirirwa kwemhosva kana kuti kuoparwa kweuori zvikuru sei takatangisana nekomishoni inonzi yezimbabwe Anti-Corruption Commission parizvino haisi kushanda pane vamwana vari kupesha kunzi vakwanisa kupinda mumahusi iwayo toonazvekuti mapurisa anenge achitiongorora nhau dzeuori dzimwe nguva vanopedzisira vaakutochidzirwa kuita basa ravo iroro uyezve tine mitemo yakanaka kwazvo inokwanisa kunge ichibatsira kuti uori huite ushoma asi tinoona kuti hanyatsi kunyuma simba kana kuti ishande yakazvimirira yega tinozoona vakuru kana kuti maminista zvayani vamwe vakadaro vachienda kunopindira munyaya dzekushanda kwemapazi ehurumende akafana newayo uyezvewo tinotarisira kuti dzidziso yeuori inge iri chimwe chezvidzidzo zvinodzidzwa muzvikoro zvese kubva mupuraimari kusvika kuyunivhesiti chaiko chaiko
vaalois munyaradzi chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vachitaura parunhare naNtungamiri Nkomo weStudio 7
makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com
Munokwaniso kutibata pa 9198M, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kilohertz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutongi wedare repamusoro muSouth Africa amai Thokozile Masipa vadzivisa nhasi kuti mangwana vachanzwa nyaya yekupikiswa kwemutongo vavakapa kumumhanyi wemaOlympics Oscar Pistorius. Pistorius haana kupinda mudare nhasi asi muchuchisi wenyaya iye vaGerinel vati havana kufara nemutongo wakapiwa Pistorius uyo akatongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu achipomerwa mhosva yekuuraya musikana wake River Steenkamp nepfuti achifunga kuti aipfuura mbavha. Amai Masipa vakati vachuchisi havana kupa umbo wakati tswikiti wekuti Pistorius akaita maune kupfuura musikana wake. Apo dare repamusoro reSenate muAmerica riri kutarisirwa kuburitsa gwaro rekutochwa kunonzi kwaiitwa vaipomerwa mhosva dzeugandanga nekupfurikidza mwero kubva zvakabhombwa America neAl Qaeda musi wa11 Gunyana muna 2001. America iri kuyambira mizinda yayo pasi rose kuti igare yakadzipakatira. Hurumende yeAmerica inoti iri kutyira kuti vamwe vanhu vanogona kutsamwa vorwisa mizinda iyi. Gwaro iri rinonzi rine umbo hwekuti vasori veCIA vemuAmerica vaiita kafira mberi vanhu vaifungidzirwa kuti vanoshanda neAl Qaeda. Hurumende yemutungamiri wenyika vaBarack Obama vanga vachiramba kuti gwaro iri ribude. Mauto emuUkraine neakapandukira hurumende iye achitsigirwa neRussia atenda kumbomira kurwisana vachiedzawo kuzadzisa zvibvumirano zvakanyoreranwa pasi muna Gunyana. Asi zvinonzi hazvo panga paine kurwisana mune dzimwe nzvimbo. Vakare mara vanoti hurumende inofanirwa kutsvaga mari yekupa nzvimbo yeorthopedic center yepaparo renyatwa kuitira kuti ikwanise kutenga zvekugadzirisa bhutsu nemakumbo anoshandiswa nevakaremara ava. Nzvimbo iyi inonzi yava nenguva inodarika gore isiri kuita basa rainofanirwa kuita. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
PaOrthopedic Center ndipo panogadzirwa bhutsu, makumbo nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa nevakaremara pakufamba. Vakaremara ava vanenge vachibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana, kunyanya kumaruwa vachida kugadzirirwa zvinhu zvavo. Kubva gore rapera, vashandi vepo vakangogara sezvo pasina matehwe anosoneswa bhutsu. Simbi dzakabatanidzwa neunyanzvi dzinobata mitezo inenge isina kusimba, nezvinogadziriswa makumbo evanenge vakadimuka makumbo. Vashandi vepaOrthopedic Center vasina kuda kudomwa mazita avo vanoti vave nenguva vachiudzwa kuti hapana mari yekutenga zvekushandisa. Vanotiwo michina mikuru yekusonesa matehwe yakatomboita mwedzi misere yakabatirwa nevaiigadzira pashaikwa madhora mazana maviri ekuitsikinura. VaChris Samuel Makisi Kofi, avo vane makore makumi mana nematanhatu yekuberekwa, mugari wemumusha wemukucha kumagunje. Vakaremara makumbo ese uye vanofamba nemadondoro.
Patiri ikoko vamwe makumbo havana, maoko havana, vamwe vanogwesha mawiriche havana, tozoti vana zvakare vanofana kuti vange vari kuenda kuchikoro mawiriche chaiwo havana.
Vakofi vanoti vabereki vari kuomerwa zvikuru nekuti vana vavo havasi kugadzirirwa bhutsu dzekufambisa kana makumbo kune vanenge vakadimuka makumbo.
Ungagone here kumutakura mwana uya ane 6 years 7 years?
Amai Praxedes Chadambura vekwachitida kuhwedza vakaremara makumbo ese uye vanofamba nemadondoro pamwe newheelchair.
Isusu tinotaura asi hationekwa zvinoenda nako. Vanotora vanofamba ndova vanotora voisa panzvimbo yevanhu vakaremara.
VaSidney Chitsiwa, avo vane makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa, vanogara kumabvuku muHarare. Vakaremara makumbo ese vanoti pari zvino vari kutoshandisa wheelchair nekuda kwekutadza kugadzirirwa bhutsu neve paOrthopedic Center.
Kusheka kwezvinhu zvakadaro ndoona kuti nedzimwe nguva kusaitirwa hanya nevanokwanisa kuzvifambira nekuti zvinizvo zvakafanana nemakumbo angu zvakafanana nekuti munhu wadimburwa chigunwe chichirwadza onzienda kumagrocery kunotenga chinhu
vatapfuma gutsa avo vanozivikanwa pasi rose pamusoro peumhizha hwekuveza matombo nekunyora mifananidzo vanoti vakaremara vanofanira kuzvimiririra kuitira kuti matambudziko akaita seari paorthopedic center agadziriswe
zvinhu zvatiri kususukidza mberi zvinenge zvati zvapinda mudondo nekuti mumwe munhu anoenda unotenga kana kuti hembe shirt $100 kana $200 hadinione fangi zvine unhu wakati kwesere vanhu vanenge vangosvika pekuoma mwoyo nekupera rudo
gurukota rinoona nezveutano nekurerwa kwakanaka kwevana Dr. David Parenyatwa vanoti hurumende iri kutora matanho ekugadzirisa dambudziko repaorthopedic center
apa ndinonyatsoziva ndandine vanhu vari kufamily yangu vakaita izvozvo saka ndinonyatsoziva kuti zviri kudhura chaizvo
vaparenyatwa vanoti vachaisa chikumbiro mudare reparamende kuti pave nemutemo unosimbisisa kuti zvinoshandiswa nevakaremara zvisashayikwe zvachose munyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema
munhau dzemitambo makwikwi eAfrica Youth Games ari kuenderera mberi kuvulawayo kuti tinzwe nezvemitambo iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mutoro wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe
nhasi kwanga kune netball panetball apa Zimbabwe yakundwa neSouth Africa 40-32 kuzoti zvekare Beta Chikanga kuathletics athletics yatanga nhasi kuwhite city stadium Beta Chikanga awana gold 3,000 meters aka aita zvakanakidza vanhu vazhinji koko kwaite city kuzoti Valeria Puno uyo anotamba tennis awina kumasemifinals etennis saka akupinda kufinals yetennis saka takatarisira kuti ange achiwanawo gold ipapo patennis kuzoti nhasi futi kwanga kune football football tiona kuti kwanga kuchitamba varume group A group A ndokune Zimbabwe Zimbabwe yaita mangangi nhasi neAngola 1-1 pasame group ipapo Malawi yakunda Mozambique 2-1 kuratidza kuti Malawi yakuenda pamusoro peloko Zimbabwe iri panumber 2 Zimbabwe yave ne 5 points kuzoti Angola ine 4 points saka Angola ichatamba neSwaziland vanhu vazhinji vakatarisira kuti Swaziland inge ichikundwa Angola ichipesira pamwe ine 7 points saka zvakuratidza kuti nekutamba kweMalawi Zimbabwe yakufanira kuti inge ichikunda Malawi kuti inge ichikwanisa kuenda kumasemifinals efootball
kuchange kune mitambo ipi ingatarisirwe neveruzhinji mangwana
takatarisira kuti bhora revakadzi mangwana nevasikana vanenge vachitamba neBotswana vakatarisira kuti vange vachikunda ipapo kuti vange vachiita machance okuti vawane home medal ezvime zvanga zvichiitika nhasi kuno kubulawaya kumayouth games
Mutoro wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe achitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari kubulawayo. Muchirongwa chedu cheLive Talk na8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitika muzano PF zvichitevera kudzingwa basa kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Joyce Mujuru pamwe nemamwe makurukota ehurumende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuti tigokufonerai. Munogonawo kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Amai Joyce Mujuru vanotenda kuti vadzingwa basa navamugabe. Mamwe makurukota anotsigira amai Mujuru anomiswawo basa. Vamwe vashandi vopedza makore maviri vasina kupiwa mari dzavo dzemihoro. Mangwana teererai zvakare paStudio 7 apo tichaenderera mberi nehurukuro yedu naamai Mujuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndekusiyamina Standigile Muhlanga na Chris Gande.